gore rino makundano aya ari kuratidza kuti achanakidza zvikuru zvichitevera kuwedzerwa kwakaitwa zvikwata kubva pagumi nezvitanhatu kusvika pagumi nezvisere zvichitevera kugadziriswa kwegakava raivepo pakati pevezipa nevepremier soccer league. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti ndiani achatora mukombe uyu gore rino. Mutambi weCapes United Dennis Dauda, uyo ari zvekare muchikwata chemaWarriors, anoti mukombe uyu hauna kwauri kuenda, achiti iye vari kutora zvekare.
Ha, ligi tikuri chena kini. Ligi tikuri kini, because tisina chatikurira. Muliga, tisha hapana inotibata.
Mutsigiri wechikwata ichi, vaKingsley Madzivanyika, vanoti hazvina basa kuti maGreen Machine ari kukwikwidza zvekare muCup Champions League, vachiti chikwata chavo chine vatambi vanokwanisa kurwa hondo mbiri panguva imwe chete.
Davira iyo yakatora Capes inodzokorora. Vane pool of players, vane ma seasoned players, vane mixture seasoned and upcoming players, vanozvikwanisa.
Kunyange hazvo makore ese Capes United, Dynamos neHighlanders dziri idzo dzinowanzotarisirwa kurwira mukombe weLeague uyu. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaInnocent Tilabu vanoti mukombe gore rino unoenda kunze kweHarare neBulawayo.
Ngasaterere aya maplatinum yaya, nokuti maplatinum aya akatosimba futi aya. For the first time in history Zimbabwe mukombe wakuendawo kunze, mapedzi anogona kutora kana iye kungezi. Between the two nogona kutorawo ipapo.
Murairidzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya anoti kutamba kwavakaita muCAF Confederations Cup kwakavapa mukana wekugadzirira makundano ekasolaga Premier Soccer League, achiti iye akavaka chikwata chakasimba.
Takawaniswa mukana wekuti tinyatsogadzirira kutanga kwemakwikwi edu ekasolaga Premier League. Ndingangoti chikwata chedu chakasimba.
Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza anoti ari kutarisirawo kuti Mwari achavatungamira kuti vazopembererawo panopera mitambo musi wa26 mbudzi.
Munhu wese mupenyanida zvakanaka, asi hatisi tinokwanisa kuzozviwana kupera kwemwaka. Saka tinongo kutarisira kuti Mwari achatungamirira zvinhu kugofambira zvakanaka munono mwaka.
Veruzhinji vari kuti zvikwata zvicharwira mukombe gore rino iCapes United, Highlanders, FC Platinum, Dynamos neNgezi Platinum Stars. Vanoti zvekare zvikwata zvakaita seCholocho Pirates, Wange, Chapungu, Shabani Mine, Yada Stars neBlack Rhinos zvine basa guru rekurwira kuramba zviri munhabvu yepamusorosoro iyi. Mitambo iri kuvhura makundano egore rino iri ndeiyi: Mugovera, Harare City vs Yada National Sports Stadium, ZPC Kariba vs Zaumine Nyamunga, Ngezi Platinum Stars vs Black Rhinos Baobab, Bantu Rovers vs Chicken Inn Luveve, Cholocho Pirates vs Wange Tulivadzimu, Chapungu vs Triangle Ascot. Nemusi wesvondo, Dynamos vs FC Platinum National Sports Stadium, Shabani vs Capes United Maglas, Highlanders vs Blue City Baba Fields Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.